tikuona kuti avo vanoongorora kana kuti maobservers vari kuya kuzotarisa sarudzo vari kuuya munyika yedu yezimbabwe kuti vazoongorora sarudzo dziri kuitwa musi wa23 August. Asi isu takatarisa izvi tinenge tichiimba kuti maobserver aya dai vari vanouya mwedzi yakati tisati taita sarudzo, nekuti kana tichitaura nesarudzo hatisi kungotarisa sarudzo takaitarisa iye vhiki rasara rekuti pavhote oro zuva racho rinoitwa tingati voting kuobserva maelections. Tinenge tichidawo kuti paita anonzi malong term observers, nekuti tikatarisa environment yedu kana kuti mamiriro ekunze munyaya dzezo matongerwo enyika anga ari muzimbabwe mwedzi yapfuura, kana tingati mavhiki apfuura chaivo maobserva asati auya, tinoona kuti kune zvakawanda zvanga zvichiitwa zvinova zvino kuti kuve nesarudzo yakanaka.
Zvakaita sezvipi vabva mungaperi semienzaniso?
Tikatarisa kumiswa kurambidzwa kwaiitwa marali eopposition vana vachamisa zvaiitwazve nematare edzimhosva uye nekuchichidzirwa kuri kuitika nzvimbo dzakasiyana siyana. Totarisazve kana ndingati mapepanhau ehurumende kana kuti mastate media iri kuyairipota yakarerekera kudive rimwe, tozongoona zvekuti kara mavhiki maviri ekutite sarudzo paunotanga kuona vachamisa vachibuda patv.
Saka mikurudziro yenyu inenge iri yokuti kudini tichitarisa kuuya kwevaongorori vesarudzo ivava?
Chinonetsa tikatarisa maobserver missions vakaita African Union nana SADC vano yatingati vanoendosa election uye vanenge vangoine mavhiki maviri vari munyika vototaura kuti aiwa election yanga iri free and fair. Dai zvaidyira masangano akaita sana SADC nana African Union vauye nguva ichipo votenderera munyika yese vachiona zviri kuitika, uyezve vachitaura neavo vari kukwikwidza, vachitaurawo nemazimbabwezi, vachitaurawo nemasangano akazvimirira, vachitaurawo nevemachechi, vobva vanzwa kuti vane vezimbabwe vari kuti maererano neenvironment yedu maererano nemafambisirwo anoita sarudzo munyika yedu yezimbabwe.